Joyce Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na uzedu za nasi muvuro kubvumbi 25-2016. Vakambo miswa basa ase munyori we Harare na vakasukuwere va James Mushore vanoti vanotobviswa negireda muofisi mavo nekuti basa vakariwana zviripa mutemo. Vanopikisa voshora danho ravakasukuwere rekuwanira mastendi vechidiki veZANU PF. Veruzhinji vachimera midzi vakamirira mumitsetse yekuwana mastendi aya. Madzimai ekuGoromonzi ochema-chema nedambudziko rechirwere chegomarara. Chirongwa cheZimbabwe Trade Fair chotanga mangwana muBulawayo. Murairidzi weDynamos anopona nepaburi retsono. Muchirongwa cheLivetalk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa weTrade Fair uchange uri kutanga muBulawayo mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number zedu dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.